Inini marvelous mhlanga nyahuye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi china kukadzi 1/2019. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemakurukota avo nenhengo dzeparamende vanobatana neveruzhinji mukuchenesa nzvimbo dzavanogara pasi pechirongwa cheNational Cleanup Campaign icho chakatanga mwedzi mitatu yapfuura. Mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga yakaitika mwedzi wapfuura ashaya nhasi yekuparire nyatwa. Vashandi vemunyika dzemuAfrica voratidzira pamizinda yeZimbabwe iri munyika idzi vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vashandi nehurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzehupfumi dzodzeya zvingave zviri kukonzera kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muZimbabwe. Masangano anomirira kodzero dzevana vadiki osvisvikana nevana vadiki vakasungwa munguva yemhirizhonga achiti kodzero dzevana ava dziri kutyorwa nehurumende. Muchirongwa cheLivestock na8pm tiri kutarisa mhirizhonga pamwe nekubatwa chibharo kuri kuitwa vanhukadzi munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.